Mutongi wedare muzvare tafadzwa miti vati vasikala vanofanira kutsanangura pamberi pedare kuti vaireve ine mashoko avanonzi vakataura ayo anonzi nedare akakonzera mhirizhonga kunyatsime kuchitungwiza zvichitevera kupondwa kwamuzvare More Blessing Adi vaive vebato reTriple C gore rakapera. Vasikala vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga vari pamwe navaGodfrey Stole vanova zvakare nhengo yeTriple C vachimirira chitungwiza North muparamende. Rimwe remagweta avasikala navasitole vaJeremiah Bhamu vati vaviri ava vanzi vadzoke zvakare mudare redzimhosva musi wa20 Mbudzi.
Tanga taenda kudare kuti tinonzwa kugurwa kwenyaya yavo yechikumbiro chatanga taisa chekuti vasaiswe kuti vanopa uchapupu hwavo nekuda kwekuti hapana umboo hwaiswa pamberi pedare hunotaridza kuti vane mhosva yavakapara. Chikumbiro ichi charaswa nedare dare rikati vasikala navasitole vanofanira kuzvipindurira voga pane dzimwe nyaya dzavainenerwa.
Vabvamo vati ivo mutemo hausi kutevedzerwa pamatongero ari kuitwa nyaya yavasikala navasitole izvo zvoita kuti nyaya yavo irambe ichitora nguva yakareba iri kumatare.
Tariro yedu ndeyekuti vanosunungurwa asi zvatiri kuona ndezvekuti kutongwa kuritwa nyaya dzavo hakusi kufamba negwara chairo remutemo. Dai gwara remutemo raitevedzerwa vangadai vakasunungurwa vakabva muusungwa kare kare.
Imwe nhengo yeTriple C muzvare Ellen Siriyedenga vati ivo magariro aita vasikala mujere anoratidza kuti nyika ino iri kutongwa neutongi husina hanya uye huzere neugwara.
Zvinhu zviri kuitika izvi zviri kuratidza kuti tiri kutongwa nevanhu vane hutsinye, tiri kutongwa nevanhu vari kutya. Apa tiri kuona kuti vabasikala vati vane gore vari musungwa, mhosva yacho haisi kubuda pachena ende trial yacho haisi kuratidza kuti zvitenda kupi.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamashoko amuzvare Siriyedenga. Mutauriri weZANPF vaChris Mutsvangwa varamba kutaura pamusoro penyaya iyi vakati gurukota rezvemutemo vaziyambe ziyambe ndivo chete vanotaura nezvenyaya dziri kumatare. Hatinawo kukwanisa kubata vaziyambe asi nyanzvi yezvematongerwo enyika uye vari chipanga mazano musangano reZimbabwe Democracy Institute vavegedzela gumbo vati hurumende inotya kuti vasikala vakaburiswa mujere vanogona kukonzeresa kuratidza kukuru munyika.
Ndiri kuti nyaya yajobscara inyaya yematongero ezvematongerwo enyika. Pawa rajobscara nepolitics dzake dzeresistence dziri bit violent dzinodiwa muZimbabwe kana pakadai. Saka mukamureleaser panguva ino yatiri vanhu vachitambura vachileka leadership inoresponda anogona kunga kuita a very serious threat kuvatungamiri varipo izvezvi. Because vatungamiri ava vanoda opposition iya iri dosa inoverenga matsamba ichiposta patwitter maye jobscara ane street politics.
Vasikala avo vakasungwa gore rapera musi wa14 Chikumi vasvitsa mazuva mazana mashanu vari mujeri nyaya yavo isati yatongwa zvichireva kuti vatodarika gore rimwe chete vari mujeri. Vasitole vavakasungwa pamwe navo vakabuditswa mujere gore rapera mumwedzi waMbudzi mushure nekunge vabvumidzwa kubvisa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.